Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura timu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 20, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anofane chikore cheCovid-19 kuulavayo.
Semaonero yedu nyaya iyi hadzisisiri palevel yeNational Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare remaministers. Yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwapresident vedu.
Varairidzi vokumbira mutungamiri wenyika Vanhu vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru zana zvinogumi nepfumbamwe kana kuti 1,119,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 27.7 million.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 985 kHz pa shortwave.
Kota runoona nezvedunhu reManicaland zvakare vari sachigaro wekomiti yehurumende inoona nezvekupa vanhu minda mudunhu iri, Dr. Ellen Gwaradzimba, vaudza paramende kuti hapana chavakatadza apo vakanyora tsamba kune vaimbo vegurukota zvekurima Mushakabvu Parents Shiri kuti mwana vavo apiwe munda papurazi reFarefell Coffee Estate kuchipinge muna 2018. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
This is a government paper, the world. But you can always Google and find out whether such an item ever came in the government. Parliament doesn't rely on Google.
Ava ndi Dr. Gwaradzimba, na sachigaro vekomiti inoona nezvekurima vameya Wadyajena vachipopotedzana muparamende nhasi. Komiti yava Wadyajena iri kuda kuziva kuti sei amai Gwaradzimba vakanyora tsamba kuna vashiri kuti mwana wavo Remembrance Mbudzana apiwe munda papurazi reFairfell pasina kutevedzwa gwara. Mukuru anoona nezveminda kuManicaland vaClifford Mukoi vaudza komiti kuti kunyange hazvo vambudzana vainge vanyorera kuti vaida munda, komiti inoona nezvekupa minda aina kunge gara kuti izeye nyaya yavo, uye vakatozoona tsamba yekuva pamunda ichibva kumahofisi avashiri. Vamukoi vati amai Gwaradzimba vakazozivisa komiti vatopedzerana navashiri. Amai Gwaradzimba vati ivo sasachigaro wekomiti inoona nezvekupa vanhu minda kuManicaland vane mvumo yekumirira komiti iyi, vachiti ndozvavakaita pavaitsvagira mwana wavo munda. Vati zvese zvavakaita zvaiva pamutemo.
I was very poor.
news headlines everywhere.
Kupiwa munda kwa vambudzana pa Fairfield Coffee Estate kwakamutsa mutauro munyika sezvo muridzi wepurazi iri Richard Lee Vex vakatanga kuchema chema vachiti vainge vave kukanganiswa bhizimisi ravo rekutengesa kofi kunze kwenyika. Izvi zvakazoita kuti dare makurukota ritsvagire vambudzana rimwe purazi kuchipinge kwakare. Dr. Gwaradzimba vati havaoni chikonzero chokuti paramende irambe ichivabvunza pamusoro penyaya iyi sezvo yakatopedzwa nedare remakurukota.
Zina mwesha ndaka kare. Azina kizi zwa mwene kere. Izo zuzu utleza drone is given. Kuna ribo. Ini sana kwa opportunity. Kwa si iyo ma document. Zwa ndwa kuto chawra saka iyo. Apa nanya ya kwa mwena kwa ni chaka. Amena kuku tumai kuti shunguruza. Kusani shunguruza please. Apana chaka ita chaka shaka.
Asiva wa gajena vauza Dr. Gwaradzimba kuti paramende ino itabasarayo jisine ine jinenge zvaitwa nedare remakurukota.
So can you say you delay us as a tactic for it to overtake?
Rasingati maino nunga kuya mshida kuti nyai katirizo kabini. Nyai ya ichina basa kwa mwe asi ine basa kwa wanawe Zimbabwe.
Vati awana kufara ni kuti Dr. Gwaradzimba pamwena wa mkoi. Awana kuya ni umbo wawangi wakatarisira. Uye baba ativa zoke zvekare ni matsamba nora za magwaro wa mambuzana ikutua gamunda. Ma offer letters avo ekufefo ni kwa kiwa mwena kwa tatura
kutamberiswa sezvo vachiti makurukota avo akundikana. Kubva zvakavhurwa zvikoro mukupera kwagunyana, varairidzi vanga vachirangwa mabasa nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi Paul Mavhima kana gurukota redzidzo vaKain Matema pamwe nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo vanga vari mudare remakurukota. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter nyora zvikuburiswa kwashoma vati hurumende ichatanga iko zvino kupa mhuri yemushande wayo anenge afa mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica. Muguzeya nezvenyaya yemihoro, Blessing Zulu Studio 7 abata vagundani.
Musure mokinge taona kuti dare renational joint negotiating council hapana chariri kubuditsa. Taka taura isusu nehurumende kuti ivo ma ministers pachavo ngava uye titaure tese. Munoyeuka kuti musangano uyu takauita isu tinomirira masangano evarairidzi nema ministers vepublic service, labor and social welfare, Professor Mavhima uye na Minister of Primary and Secondary Education Ambassador Kain Matema. Musure mokunge taita musangano uyu chavapo iko zvino ndechokuti ndichitaura kudai takatonyorera isusu kuofisi ya president chaiko we Republic of Zimbabwe kuti vachipindira nyaya idzi.
Ko sei mafunga kuenda kuofisi yemutungamiri wenyika?
Semaonero yedu nyaya idzi hadzisisiri palevel ye National Joint Negotiating Council. Nyaya iyi yakabva zvakare mudare rema ministers yakufanirwa kuti ichisvika kumusoro chaiko chaiko kwa president vedu venyika yedu kuti ivo vachipindira nesimba ravo. Noti chatiri kuona hapa ndechokuti hapana chinoda kuti chitauriranwe pamaererano nemanegotiations.
Ko sei muchidaro?
Masalaries ayanyanya kudzika zvokuti zvabva zvagwadamisa dzidzo nezvikoro zvabva zvagwadama. Saka zvakutoda simba rinobva kumusoro rinotaura kuti constitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti mushandi wega wega wemunyika muno anofanira kunge achiwana inodzerife atimatarwa tamuconstitution.
Asika takaona hurumende ichiwedzera mari, hamusi kufara here nezviri kuitwa?
Mukaha uripo pamari iri kutagwa nePublic Service Commission iyi yatisina kugarira dare. Wakanyanya kukurisa hausi kuzobatsira kuti varairidzi vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Vanongoramba vakagombegwa vakagara kumudzimba. Patasvika iko zvino tauda tichishanda pamwe chete nehurumende kuti tinyatsokuona kuti dambudziro dzikwero rigadziriswe varairidzi vawane mari dzavo vana vechikoro vakwanise kuwanawo dzidzo yavo inoendeka.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimuta vaRichard Gundani vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro vakambova gurukota rezvevashandi amai Florence Chitauro vanonzi vashaya nhasi mushure mekubatwa nechirwere chekuoma mutezo kana kuti stroke. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti vari kuronga kuendesa kanzuro yavo kumatare kana isina kubvisa mukati memazuva manomwe. makorokoza arikuchera goride pemvura nedzimba dzavo sezvo vachigona kuzokonzera njodzi huru yekuyeredzwa kwedzimba dzavo kana kutsemuka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Sangano revagari remasvingo United Dresden and Ratepayers Alliance kana kuti Mura richimirirwa nemagweta aro ekwamutendi mudisi nendishumba rinoti raendesa tsamba yeyambiro kukanzuru. Gweta revagari vaadvocate Philip Shumba vati kanzuru inofanira kutora matanho ekubvisa makurukoza aya nekuti ndiyo ine matangi emvura ari mugomo remumusha weTarget Copy.
Tsamba iyi takanyora ikaenda kusit of masvingo tichigununʼuna maererano nemakorokoza vari kucherachera zveema mining kugomore Target Scope. Takavazivisa mutsamba iyoyo kuti zvanga zvichiitwa kana kuti zviri kuitwa nemakorokoza zviri kunze kwemutemo uye zvine dambudziko rekuti zvinokonzera njodzi yekudhirikira kwedzimba dzevanhu dziri mudhuze pamwe chete nekukanganisa mvura inomwiwa nevanhu sezvo mugomo rimwe chete umomo mune tengi remvura inoenda kuma residential areas kunogara vanhu vamucheke.
Matanga aya anotya kuti adhirikichera kana kupa dzimba dziri pedyo nawo dziyeredzwe nemafashamo emvura sezvo zvichinzi anotakura mari anosvika mamiriyoni 10 anopa dhorobha zvopa dzimba dzavo dzitsemuke.
Pane njodzi huru yekuti kana matengi waya akaukundikana nenyaya yekudengeneswa kwaanenge achiitwa nehora dziri kuputika pasi akaukundikana akawondomoka panogona kuita njodzi chaidzo kutofuwa kwevanhu nemafloods anogona kukonzeresewa neipapo.
Asi mamwe makorokoza akataura neStudio 7 anoti ivo vari kuchera mugomo umu nekuti vari kusevenzera vakuru vakuru vezvematongerwo enyika avaramba kudoma nemazita avo. Mumwe mukorokoza anoti iye anoda kuzikamwa nekuti chinjiri ati chavanoda chete imari zvematangi nedzimba dzevanhu havanei nazvo.
Imba yemunhu kana ikawa inogona kungovakwa imwe asi mari iyi hatingairegi nondopatoraramira saka vanoona kuti dzimba dzavanhu vazhinji vokugara vaende kumwe. Tiri kune dzimwe nzvimbo totobudira zasi memba yemunhu zvodoti apa hatingamboshamisiki tengi remvura iroro harogona kungova kana tiripote tichingozoona zvinoitika tiri mukati imomo.
Magweta emura ati aendesa tsamba idzi kubazi rinoona nezvezvicherwa munyika nekuhofisi yegurukota remasvingo vaEzra Chadzamira. Vashumba vati pakasabuda zviri kudiwa nevagari nyaya iyi inopedzwa nematare edzimhosa sezvo ine chekuita nekodzero dzevanhu dzakaita seupenyu nemvura. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani emadande mutande akaita Hunter Biden aiita zveuori. Makambani aya ari kuita izvi mushure mekupomerwa mhosva yekuregedza vaitsvaga rutsigiro muna 2016 muamerica vachashandisa kuburitsa nyaya dzemanyepo. Asi vebato rerepublican vari kuti maitiro akadii vanhu vatava mushevaini vasevatinovakuda musadzo kunge kuverengwa kwemavhoti kusati kwapera. Vebato rinopikisa vanoti vechidiki vebato ravo vakapfurwa nemauto vachipemberera kwavakati kukunda kwevainge vaita mubato ravo. Bato remutungamiri wenyika vaAlpha Conde riri kushora vaDiallo nekukurumidza kutaura zvabuda musarudzo mavhoti asati apera kuverengwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America ichabvisa chete zvirango zvakatemerwa Sudan ndokunge nyika iyi yabvisa mari inosvika miriyoni mazana matatu ane makumi matatu nemashanu kana kuti $335 million semuripo wekupesvedzera mabasa ivanopfurikidza mwero. VaTrump vanoti Sudan yakabvuma kuti ichabhadhara mari iyi. Mari yemuripo 1998 uye kuYemen kwakabhombwa ngarava mutungamiri weSudan vaAbdallah Hamdok vakatenda yavo kunyaya dzeupfumi. Hurumende inorashanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yakapetawo urongwa hwayo hwekunzwa kufungwa kune veruzhinji urwu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanisangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvanga zvichiitwa nekomiti yeparamende izvi zvakakosha zvakanyanya sezvo zvichitevedzera mutemo mukuona kuti munhu wese azvipa muzvirongwa zvose zvehurumende zvinovaka nyika.
Zvanga zvichiitwa neparamende, Budget Finance and Economic Development Committee, zvakakosha zvakanyanya tatarisa kuteedzwa kwemitemo. Uye takatarisawo nyaya yesustainable development ine donzvo rekuona kuti hapana anosara mumashure. Saka zvakakosha kuti weparamende wanga wachienda kuvanhu vachinzwa pfungwa dzevanhu, vachinzwa zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa kuwandudza upenyu hwevanhu kwamaareas kwavanenge vachigara.
Izvi zvinotsigirwawo nemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, avanoti nyika dzinobudirira dzose dzinoshandisa zvinenge zvabuda muvanhu.
Chinhu chakatonaka chaizvo chiri kuitwa nekomiti yeParliament on Budget kuti itore pfungwa dzevanhu. Tingatarisa nyika dzinobudirira, vanotoshandisa nzira yakadaro vachitedzera zvekare zvinenge zvabuda kuvanhu.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa, Dr. Gift Mugano, vanoti vari kutarisira kuti budget ra2023 richava upfumi hwenyika, asi vachiti kuti izvi zviitike hurumende inofanirwa kuramba yakamira neurongwa ihwohwo kusvikira gore rapera, kwete kuzosiya urongwa ihwohwo pakati pegore.
Pabhajeti riri kuuya navamutwenuve, tiri kutarisira kuti vawandutse upfumi hwenyika. Chekutanga ndechekuti tiri kuvimba kuti vachaparura urongwa hwe2021 vobva vamira neurongwa ihwo kusvika 2021 apera.
Asi vamoyo vanoti senyika Zimbabwe haigone kutambira mainopotsa kunze kwekupa vamwe mhosva.
Hapana vatinoti maministries akatadza vakajamari zvisirizo. Tinenge tichiti tiri kugona zvese, tiri kugona panenge pakanganiswa tinopa blame vamwe, ingava masanctions. Hapana patinovhuma kuti huori ndiwo wakakonzeresa kuti titadze kumita matargets pabhajeti yakapedzisira. Hatigoni kuzvibata tine nyaya isisu senyika, tinenge tichipa vamwe vanhu mhosva.
Vamoyo vanotiwo Zimbabwe haisi nyika iri muhondo, asi nguva zhinji bhajeti rayo rinopa mari yakawanda kubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, richisiya mapazi akaita seutano nedzidzo. Vamwe vevemabhizimusi madiki veBulawayo Vendors and Traders Association vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesawo vemabhizimusi madiki mubhajeti rayo iri, sezvo vakaparadzirwa mabhizinesi avo neCovid-19. Sezvo urongwa hwekuunganidza pfungwa dzevanhu hwakapera, iye zvino gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndovave nebasa rekukwenenzvera bhajeti ravo iri vasati varipira kudare reparamende. Kana rakapasiswa neparamende, rinenge rotanga kushanda munandira wegore rinouya. Dingindira rebhajeti ra2021 rakanangana nekuvaka pamwe nekugadzikana kwehupfumi mushure meCovid-19 kana kuti Building Resilience and Economic Recovery Post-COVID-19. Munhau dzemitambo, chikwata chemachevrons chasvika muIslamabad sanacho Lalchat Rajput. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Rajput arambidzwa kuenda kuPakistan nenyika yake India zvitevera mitemo yekufamba kune dzimwe nyika yakadzikwa nehurumende yeIndia. Gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga riroti machevrons asvika muIslamabad vasina Rajput, uyo asina kusimuka pamwe chete nechikwata chake. Izvi zvinotevera chikumbiro chakabva kumuzinda weIndia muHarare chichienda kuZimbabwe Cricket kuti Rajput asafambe kuenda kuPakistan zvichitevera mitemo yenyika yavo. VeZimbabwe Cricket vazivisa kuti panguva ino machevrons achange achirayiridzwa naDouglas Hondo uyo anove mutevedzeri wa Rajput. Zimbabwe irutamba mitambo mitatu yezuva rimwe nemimwe mitatu yema T20. Mnyori wezvemutambo wecricket vaInok Mchinjo vanoti havasi kutarisira mashiripiti kubva kumashevrons asi chakakosha ndechekunotamba mitambo iyi.
Ndingatarisira hangu zvakati wandei mairirano nemaresults. Chakakosha kwandiri ndechekungoti chikwata chiende chotamba chotaridza kuti vakomana tirimo mavari.
Mashevrons akapedzisira kupinda munhandare muna kukadzi apo vakasangana neSri Lanka. Hurumende yeZimbabwe yakatendera chikwata ichi kushanya kuPakistan mushure mekunge vamborambidza Afghanistan kushanya muno nemhaka yeCOVID-19. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuPakistan muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai muri Zimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM manheru ano. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Tichatarisawo zviri kuitika muzvikoro izvo zvavhurwa mavhiki apfuura, asi pasina chiri kuitwa nekuda kwekuramwa mabasa kwevarayiridzi. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 uye matambudziko achiri kukonzera kune vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mumwe munhu anofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo. Varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire mukugadzirisa nyaya dzemihoro yavo vachiti makurukota avo akundikana. Gurukota redunhu reManicaland, amai Ellen Gwaradzimba, vonetsana nasachigaro wekomiti yeparamende yezvekurima vaJustice Mayor vadyajena pamusoro pepurazi rakatorwa nemwana vava mai Gwaradzimba. Nyika yegadzirira kuparurwa kwebhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tise.